nekurumbidza Jehovha. Asi usamira kuchinja magia ipapo.
My jet, my jet, my jet, my jet, my jet.